Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 24/2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yefirifeta kunetsana kwezvimwe zvizvarwa zvekuChina nevashandi. Mapurisa osunga vari kuratidzira kuti bumbiro remitemo risavandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. America yatanga chirongwa chekusunga vose vasina magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo. Indiwe mwimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvevashandi rinoti ratumira nyanzvi kunoferefeta zvakatora nzvimbo kuFilabusi neMidlands uko kwakapfurwa nekuburitsirwa pfuti zvizvarwa zveZimbabwe nezvizvarwa zvekuChina. Mukuru mubazi rezvevashandi asina kuda kudongwa nezita audza Studio 7 kuti nemusi wemuvhuro vachaburitsa zvavanenge vawana kuruzhinji. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vakaburitsa mashoko kuvatori venhau nezuro vachiti musi wa21 ndira paBijo Farm kuLowa Gweru kuMidlands chimwe chizvarwa chekuChina chakasungwawo mushure mekuburitsira pfuti chichinongedzera kumushandi. Mushandi wacho Kolwani Dube akasungwa wachipomerwa mhosva yekubaya chizvarwa chekuChina ichine banga. Musi wechitatu chimwe chizvarwa chekuChina chakasungwa mushure mekupfura mutandazo sivanda pamugodhi weBinyop 5 kuFilabusi chichimupomera mhosva yekuba goridhe. Mumwe mushandi wepakambani yezvizvarwa zvekuChina Taurai Dozva akatsikwa nerori pabasa mhuri yake ikamanikidzwa kutora zviuru zviviri zvemadhora chete semuripo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remuzinda weChina muZimbabwe kana sangano rinomirira vemabhizimusi ekuChina reChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe. Asi muzinda wekuChina unogara hawo uchiti unokurudzira zvizvarwa zvekuChina kuti zvitevedzere mutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu.
Idambudziko ratagara tichiona kuti kwazviri kunanga handiko. Saka iko zvinezvi tiri kuona kuti pakuwedzera gun violence yekuti maChina vaakushandisa pfuti kuti vagadzirise magakawa avanenge vainavo nevashandi. Asi chikuru chiri kunyanya kukonzera kusawirirana, kusashanda zvakanaka pakati peMachina nemalocals, avo vari kupiwa mari shoma shoma, vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo, vamwe vacho vanorohwa pavanoda kubvunza mari dzavo vaakubuditsirwa futi.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo vamago?
Dambudziko iri hakuna mumwe munhu angarigadzirisa kunze kwehurumende zvikuru sei. Vari pamusoro-soro pehurumende vatingati president nemadeputy avo necabhineti yavo. Nekuti maChina kana achiuya kuno vari kuuya vakwezviwa nevatungamiri venyika kuti uyai kuno kune mainvestment opportunities. Chatisiri kuziva isu ndechekuti kana vauya muno vari kuudzwei nevatungamiri, uye vatungamiri pavari kunzwa nyika yese ichichema kuti tiri kumbunyikidzwa kodzero nemaChina, zviri kusvikawo here munzeve dzavo, uye matanho avari kutora ndeapi? Saka kwazvananga iko zvino izvi ndekwekuti ticharamba tichiona mhirizhonga iyi ichiwedzera. Zvinova zvinofanira kuti president Mnangagwa vagare pasi nemakurukota ehurumende, vonyatsa kuongorora zviri kuitika izvi, vogadzirisa angavari magwaro anoshandiswa nekuti vazhinji vacho maChina aya havatorina magwaro. Zviri muma parliamentary reports kubva kuna 2014 kune maChina akawanda vari kushanda muno vasina maresidence. Saka vari kufanha kuti paitwe screening. Macriminals makoronyera echiChina vakazara munyika vanofanira kudzorerwa kunyika kwavo.
Asi muzinda weChina kawa maguhu unogara uchiti kazhinji masangano akazvimirira oga nevamwe vainoti vanotsigira hurumende yeAmerica ndo vanowanzoshora mashandiro emakambani ekuChina vachiti havo makambani akawanda anotevedzera mutemo.
Uku kwa kungotaurawo kuita kwevashaya kutsvaga uta nemugati.
Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kuGuinea naBlessing Zulu Studio 7. Vaimbovamea wechitungwiza valove more Maiko vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro mushure mekusungwa nemusi wechipiri vachipomerwa mhosva yekutungamira kuratidzira kwakaita vanhu kuzengeza nemusi wechipiri vachiti havawirirane nekuti bumbiro remutemo riwandudzwe kuitira kuti mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa varambe vachitungamira nyika. Vachuchisi vakati vaMaiko nevamwe makumi mashanu vasati vasungwa vakaratidzira zvisiri pamutemo vachiimba kuti 2030 tazviramba siyana inaye chamisa uye pasi naMnangagwa. Magistrate vaDennis Mangosi vakapa vaMaiko mukana wekubvisa madhora mazana maviri semari yechibatiso. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta ravaMaiko vatapiwa muchine ripi vanowanhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
VaMaiko vakasungwa musi wa21 January kusendimerits. Musi wa22 vakabva vaiswa kuLaw and Order kaHarare Central vakazoiswa kucourt nezuro kuchitungurira Magistrate Court. Vavamisa pamberi kwedare vakapa chikumbiro chokuti vatonge vachibvakumba. Chinova chakatambirwa nedare vakanzi vabhadhare $200 chechibatiso. Vakanzi vanofanira kuripota kupota vachinomakisa register kusendimerits Police Station kamechete zvinoreva kuti vatotanga nhasi kuenda kunoripota kumapurisa. Vakanzizi vasakanganisa kuferefeta kuri kuita nyaya nemapurisa. Vakanzizi vape mabharani edare pasipoti ravo kusvika pachapera nyaya iyeyi, uye vakanzi vanofanira kugara adresi yavakapa kumapurisa vakasungwa.
Saka pari zvino zvamira sei uyezve vamwe vavanga vainavo vakafambawo sei?
Tiri kuti vari kunenedzerwa mhosva yekuti ivo vainge vari pamwe chete nevamwe vanosvika makumi mashanu. Wasungwa izvezvi ndivo chete vaMaiko. Vamwe avo vari kutsvagwa nemapurisa.
Zvamira zvakadai vari kutarisirwa kudzokera kumatare rini?
Vari kutarisirwa kudzokera kudare musi wa17 mwezi unouya.
Muri kutarisira kuti pavachadzokera kumatare zvichafamba sei?
Panenge pachiongororwa kuti mapurisa vaferefeta nyaya kusvika pakadini. Kana mapurisa vapedza kuferefeta nyaya, kana vachuchisi vachiona kuti pane nyaya inokodzera kupinzwa mudare, ndopatinenge totaura zvokuti taakupiwa here zuva richatongwa nyaya iyi. But kana takatarisa nemapepa akaiswa pamberi pedare nezuro, mapurisa vari kuti vanoda kusvika musi wa23 mwezi unoyu kuterefeta, ende vanotarisira kuti vanenge vapedza kuterefeta. Saka zvichida pamwe kuda pavachazoenda kukoti, pamwe vanenge vapedza kuferefeta nyaya, vachichisi vofefeta nyaya kuona kuti inokodzera here kupinzwa mudare. Kana ichikodzera, tinenge takufanira kuti vachipiwa musi uchazotongwa nyaya yavo.
Vatapiwa muchine ripi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunhare kuchitungwiza naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Magweta ari kumirira vagari vepaArnold Farm, purazi rinozivikanwa nekuti Manzou, riri kumazowe kumashonaland central, ari kuronga kuendesa gurukota rezvekurima vaanxious Masuka kumatare achivapomera mhosva yekusaremekedza mutongo wedare repamusoro. Dare repamusoro rakati amai Grace Mugabe, mudzimai wevaiwe mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe, vasadzinge vanhu ava nechisimba uye mapurisa akaripiswa nekuputsa midziyo yavo. Costa Nkomo, weStudio 7, akashanyira nzvimbo iyi ndokutipa nyaya inotevera.
Gweta rinomirira vanhu ava rekudhonza Nkomo and Mutangi Attorneys vaMoses Nkomo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navamuhadhi zvekumbunyikidza vanhu ava uye kuvabvisa panzvimbo yavakagara hazvisi pamutemo. VaNkomo vatiwo vari mubishi kugadzira matsamba ekuendesa vamasuka kudare repamusoro reHigh Court.
Izvezvi tiri kugadzira mapepa okukwidza minister weLands kuti zvaari kuita kupa vamwe vanhu matsamba. Isusu takamunyorera tsamba kubva kuna 2018 matsamba acho tinawo kuna 2017, 2018 na 2021. Ipai vagari ava mapepa okuti vagari zviri pamutemo, izvozvo hasati zvaitika. Asi kwakuya vamwe vanhu vane ukama nevari mune zvematongerwo enyika ndovari kuya nemapepa.
Mutungamiriri wevagari vepamanzou vaDenboy Chaparadza vanoti vamuhadhi vari kushanda nemapurisa kuvashungurudza.
Tiri kunyanya kushungurudzwa navamafinyandira muhadhi wakuti inini ndini ndava nekodzero yokushanda. Kana tikada kuti tigare pasi tichionesana nevamwe wari kubva wadana porisi.
Mumwe mugari wepapurazi iri amai Tapi wakatsamudanga vaudzawo Studio 7 kuti mwana wavo mukomana ane makore 15 akasungwa nemapurisa achipomerwa mhosva yekuti ainge afushira makomba ewaya ari kucherwa navamuhadhi papurazi iri.
Shuwa mwana akakandwa mukati akaswera arimo vachimushungudza vachimusungirira kunhengino cheni vachimurova vachimubvusira kuti ataure pamwe waifungidza kuti achachinja statement kusvikira gweta redu razouya ndorikazoita kuti mwana abude.
Vanhu ava vanotiwo zvipfuwo zvavo zvakaita semombe zviri kutorwa zvichiurayiwa senzira yekuvarwadzisa kuti vabude mupurazi iri. Amai Tendai Mazhara vanoti kubva pakutanga kwegore rino varasikirwa nemombe dzinosvika 5 idzo dzakaurayirwa muwaya yakaiswa navamuhadhi.
Takatorerwa mombe dzinokwana kuita 5 mudanga, madhonza maviri ane hadzi nhatu dzine mazamu, ndobva dzanourayirwa muwaya mavari kukomberedza imomo.
Kunetsana pakati pavamuhadhi nevagari vekumanzou kwakatanga gore rapera mushure mekunge gurukota rezvekurima vaNCS Masuka vapa vamuhadhi tsamba yekugara nekurima papurazi iri. Studio 7 haina kwanisa kunzwa kubva kuna vamasuka navamuhadhi sezvo vose vange vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi gweta ravamuhadhi vaTimon Tabana vaudza Studio 7 kuti vagari vemumanzou ava havana mvumo yekugara kara papurazi iri.
They don't have that order. Muhadhi ane permit yakaishwa na minister of land. Ndiwe ari kushandisa ngobvisa nwaya vaya. Ungati iwe usina offer letter, woti kune munhu ane offer letter anzi iwewe ndisiye ndiripo kana ndipo mudare hazitombanyanyi kuda losi.
Kunyange hazvo mutauriri wemapurisa wedunhu reMashonaland Central Inspector Milton Mundembe vati hofisi yavo haisi kuziva nezvenyaya iyi. Magweta ari kufambisa nyaya kubva kumativi ese atenda kuti vanhu vari kusungwa uye vamwe vavo vakatomiswa pamberi pedare remagistrate kuconcession kumazoe. Vamundembe vakurudzirawo vagari ava kuti vaendese zvinyunyuto zvavo kuhofisi yavo.
I'm not aware ane zveiyoyo yekuuya mutaura yeku anotifam iyoyo. Kuno kwatina kana any complain, maybe mukati waripeya kuti ngavauye kuhofisi yangu ndisinoyo tinotambira macomplains ese eprovince. Sei nhamba dzangu vauye vanhu ivovaya.
Papurazi apa pane vanhu vanosvika 300. Purazi remanzou raimbochengeterwa mhuka risati ratorwa nechisimba nevatsigiri veZANU PF kumakore ekuma2000 munguva yehondo yeminda. Ndakamirira Studio 7 mumazoe, ndini Costa Nkomo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakadoma vaBrent Bozell kuti vatungamire mabasa pakambani yeUS Agents for Global Media iyo inoona nezvekushanda kwenhepfenyuro yeVoice of America. VaBozell munyori uye vakavambawo kambani inonzi Media Research Center iyo vakati inenge ichipa maonero akasiyana nemapepanhau anoda kupa kodzero dzinonzi hadzienderane netsika dzechinyakare dzemuAmerica. kuti vatange basa vaBrazil vanofanira kutanga vatambirwa nedare reSenate. Hapasati pazivikanwa kuti vachaenda kudare ririni sezvo pari zvino riri kumbobvunzurudza vakasarudzwa navaTrump kuva makurukota. VaBrazil vakanyora padande mutande reX kuti kudongwa uku chiremekedzo chikuru. Vatereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona, WhatsApp channel yedu nepaFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divi la Zakare Rekera. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iye zinotombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa anoshanda mubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu muAmerica veImmigration and Customs Enforcement kana kuti ICE nezuro vakasunga vanhu vasina magwaro ekushanda muAmerica uye zvizvarwa zveAmerica kuNewark muNew Jersey. Meya veNew Jersey vaRas Baraka vanoti mumwe akasungwa ainge atombori muuto. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakashandisa masimba avo kudzika mutemo wechimbi chimbi kuti vape mapurisa masimba ekusunga vose vari muAmerica vasina magwaro akakwana. Mutauriri weICE ati mubasa ravo vanogona kusunga zvizvarwa zveAmerica asi vati vanokumbira vanhu kuti vavape zvitupa. Mutauriri weWhite House Caroline Leavitt anoti vanhu mazana mashanu nemakumi matatu nevasere vakasungwa nezuro. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mumashoko avo ekutanga kunyika semutungamiri wayo wechimakumi mana nenomwe vakati vanodzoka pautungamiri vaine chivimbo netariro yekuti vari kwekutanga kwenguva itsva inofadza yekubudirira kwenyika. VaTrump vakati rusununguko rwedu uye kwakananga nyika yedu kune mbiri hakuchatadziswi kusvikika. Vakatiwo isu tichakurumidza kudzorera kuvimbika kugona uye kuvimbika kwehurumende yeAmerica. VaTrump vakati rwendo rwekutora nyika ronga rusiri nyore. Vakati mwedzi mishomanana chete yapfuura mumunda wakaisvonaka kuPennsylvania, bara remhondi rakabva rora nzeve yavo asi vakati vakanzwa panguva iyoyo uye vanotenda zvakatonyanya iye zvino kuti upenyu hwavo hwakaponeswa nechikonzero. VaTrump vanoti vakaponeswa naMwari kuti vaite kuti America ive huru zvakare. Vakati ndicho chikonzero zuva rega rega, vachifamba nechinangwa nekukurumidza kuitira kudzosa tariro, budiriro, kuchengetedzeka nerunyararo kuzvizvarwa zvemarudzi ose, zvitendero zvose neruvara rwose. VaTrump vakazivisa kuti vachatanga temu yavo nekusaina mitemo ine chitsama yekutanga kudzoreredzwa kwakazara kweAmerica uye kuwandudzwa kwehungwaru. Pakutanga, VaTrump vakatara kuti kumugano kwenyika kuchamhembe kune dambudziko rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Izvi zvinotanga nekudzosa mamiriyoni emakororo evatorwa kunyika dzavakabva. VaTrump vakatara zvikwata zvevanotengesa zvinodhaka semasangano ematororo ekunze. Mukuedza kudzikisa pasi kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation, VaTrump vakatara nyaya yemhando dzemoto sedambudziko rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi kuitira kuti vakurumidze kuchera mafuta negasi zvemuAmerica. Vakati America ichava zvakare nyika inogadzirwa zvinhu uye iine chimwe chinhu chisingazombofi chave neimwe nyika zvayo inogadzira zvinhu, hunove huwandu hwakakurisisa hwemafuta negasi kupfuura chero ipi zvayo nyika pasi pano, uye vakati vachashandisa huwandu uhu. vakavimbisa kuti semuna 2017 vachavaka zvakare mauto akasimbisisa asati amboonekwa pasi rose. VaTrump vakati vachapima kubudirira kwenyika yavo kwete chete nehondo dzavanokunda asiwo nehondo dzavanopedza uye pamwe zvakanyanya kukosha hondo dzavasingambopindi madziri. Vakati America ichatora zvenzvimbo yayo yakakodzera senyika huru ine simba rakanyanyisa uye inoremekedzwa zvakanyanyisa pasi rose, zvichakurudzira nekushamisa nekuyemurwa nepasi rose. Vakati vachamira vakashinga vachirarama vachidada uye hapana chichamira munzira yavo nekuti zvizvarwa zveAmerica. Vakati ramangwana ravo uye nguva yavo yekubudirira ichangotanga. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 ana mukoma Jonga, tokumbira mutiziisiro utungamiriri hwedu nevose vari kutsigira kuti term extension iitike kuti vamunangagwa vafire pachigaro. Aiwa, ruzhinji rezimbabwe harisi kuda izvezvo. Chinhu chinonzi ruzhinji rezimbabwe havazi vanhu vari kudya namunangagwa, vari kuita corruption namunangagwa. Zvinzi ivowavo Zimbabwe yataura kuti vamunangagwa ngavarambe vari pachigaro. Zimbabwe inambodaro. Zimbabwe inotaura pamaelection paya patini vanhu vese pavanovhotera chamisa paya zvibiriwa zvinzi munangagwa ndahwe ndipanotaura Zimbabwe. Saka hazvikwanisi kuti Zimbabwe yese inzi yataura kuti vamunangagwa ngavarambe varipo, iyo Zimbabwe yese isingatodi. Nanditi hangu zvepolitics, but zvetem extension zvandirwadza, hatisi kuzvida izvozvo. Kana vakasiya nhasi kana mangwana chai tingatofari Zimbabwe.
Kandiva naJobo Skala, kana muchizviziva henyu kuti ZANUPF ndo zvairi, sei muri kupandukira chamisa? VanaJobo Skala, mukutoziva henyu kuti ZANUPF ndo zvairi, vanhu mapedza mupandukira chamisa, munhu ari kuda kuti vana veZimbabwe vatoyambuka, imi ndio munhu amuri kupandukira uyoyo. Munozviitirei kandi? Kuopposition party tine maproblema akawanda. Vanawo Johana Mamombe, zuro ndizuro pano makashungurudzwa nezanupf iriyeyi, asi takakuonai zvemuri kufambwa munangagwa. Unotoshayiwa kuti vanhu ava zvinombofamba sei chaizvozvo. Saka unofungidzira kuti orit, kana uchienda iko kunana tokozani kupe munaizoziva zanupf zvairi, but munoenda ikoko musvika mondoita kufambwa munangagwa kwamuri kuziva kuti isusu hatisi kuwirirana nazvo zvekuti zanupf iramberi pachigaro.
Mangwanani mangwanani pavoice of America studio 7. Tinokutendai nenhau dzamunotipa, tinokutendai nezvamunopa kuvanhu. Ini ndoda kutaurawo pamusoro pevanhu vari kunze vari kuti vamugabe vamunangagwa, sorry, vamunangagwa vange vachisvika 2030. Nhau iyi maonero angu nekuda kwemutemo wemuZimbabwe ndikutaona senhau yakabudirira kudhara. Asi nini maonero angu ndokuti nhau iyi hatipasi, but maonero angu inini ndinotaurawo kuvanhu veZANUPF. ZANUPF iyo yega pachayo yadii hayo kuti ndiyo ibhane kongresi yayo yokuzotsvaga mumwe mumiririri wemaelection 2028. Voita zvavaingoita pakuti vamugabe ndivo vaingoramba vachimiririra ZANUPF. Ivo voramba kutsvaga mumwe achareplesa vamunangagwa, asi maelection oyitwa ivo kuZANUPF ndovari kuda kuti vamunangagwa varape varipo, but kune vamwe vanhu hatisi kuda.
Zvino zvinotoshamisa, zvinotokatyamadza kuti tinowana chiwenga achitaura nyaya yecorruption muZimbabwe. Corruption haina kutanga kunhasi zvekuti zvingaita sekuti isurprise kwaari. Corruption yagara ichingovako kubvira makare nemakare, but solution yekuipedza ndoyavasina nekuti ivo ndo vanoita huori. Saka chiwenga ngarego tipatisata sekunge isu hatina pfungwa dzekugona kuona kuti zvinhu zviri kutaurwa izvi hazvina musoro. Vese vari kuita corruption vanozivikanwa ende hapana ari kusungwa. Saka musatishungudza nezanupf, tisiye takadaro.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko.
Ichi Woza Friday, my darling. Woza Friday.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wedzechitendero Samist Lamont Dube rekuzvarwa Tokmo Lamont Dube. Ngatinzwei hurukuro yaita naIvans Sininga Studio 7. Ona nichakutakurai
ati zviri zvokuimba takakura nazvo nokuti tiri vadoko takanga tichimba kukereke zvokuti taigara tichikurudzirwa nevanhu maringe nekunzwa kwavaiita tichishaura asi zvokuzopinda mustudio ndakatanga mugore ra2019 kuzosvika patiri nasi
hama shamwari vaiti kudii mchitanga kuita zvemagitare izvi?
Nekuda kwekushumira kwataiita kuburikidza nekuimba tichiri vadiki patakatanga kuzopinda mustudio hazvina kuremera vabereki vangu pamwe chete nefamily kuti vandikurudzire nokuda kwekuti vaizviziva kuti mwana weduyu zvokuimba zviri maari.
Vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Mugore ratasiya ra2024 vanhu vakagamuchira music yedu zvinoshamisa zvakatotishamisawo neso zvatakanga tisina kutarisira uyezve nekumakereke vanotikurudzira uye vari kufara nebasa guru ratiri kuita.
Ko, matambudziko amunosanganawo nawo ndeapi?
Ndingati pari zvino machallenges atinawo akati wandei, mazhinji acho achikonzerwa nekushaya zvikwanisiro sevanhu vachangotanga kupinda mune zvemumhanzi. Saka tinomiswa zvakawanda zvatinenge tichida kuita nekuda kwezvikwanisiro zvedu.
Vangade kunzwa zvizhinji kubva kwamuri mimhanzi yenyu, kukufollowai, vanokubatai kupi?
Kune vanoda kundibata ndinowanikwa panhamba dzinoti +27749058621.
Mune mashoko here amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu nhasi?
Shoko andinoda kusiyira kuvatsigiri vedu ndeyekuti tinokutendai zvikuru vatsigiri vapisawo Mr. Lamont Dube nokutitsigira kwamuri kuita uye rutsigiro rwamakatiratidza mugore ra2024. Chishuwo chedu kuti murambe muchitisapota. Tinokutendai zvikuru.
Was a Friday, chitipai kamwe chete kamunoda kuti timborova nhasi.
Nziyo yandinoda kuti muuridzire kuvatereri ndeinoti chero ndiri dhongi.
Kamuchizwa kambo kanonzi chero ndiri dhongi. Manzwa hurukuru yaitwa naSamist Lamont Dube naIvans Sininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Apo nhasi tiri kutarisa kutyorwa kwekodzero dzevashandi kunonzi kuri kuitwa nezvizvarwa zvekuChina munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende yoferefeta kunetsana kwezvimwe zvizvarwa zvekuChina nevashandi. Mapurisa osunga vari kuratidzira kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. America yatanga chirongwa chekusunga vose vasina magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Gabes Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 kuZibandlela 2025 ngoCape Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Kundawo engisebenza kiyo ababhadali abantu kuhle imali eziqondileyo njalo siyabona emaphepheni bekhahlameza izisebenzi.
Amapolisa asebophe isizalwane sakwaleChina esidubule isisebenzi oqatshangelwa ukuba besitshontsha inhlabathi elegolide.
Saphunga ubona bethutha izimpahla zabo behamba. Ha ukuthi basevalelise abasebe. That's asiphunga ubuza kwaizisebenzi ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo bathi hayi bathe mhla ka 29 December they will be back.
Sokumile ukulungiswa kwedamu elikhulu elezeminya enkayi ebese elisakhiwa nguhulumende. Kulungiselelwa ukhetho olukhulu eZimbabwe lwenhlanganiso yenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa asebophe isizalwane sakwaleChina esidubule isisebenzi uMthandazo Sibanda eBurnyup Mine ePhilaphosi ocatshangelwa ukuthi ubetshontsha inhlabathi elegolide. Kulomunye njalo obotshwe ngamapolisa odabuka kweleChina uLeo Haifeng wenkampani yeMing Cheng Sino Africa Mining Investments okuthiwa wethuselela ngombhobho uMnumzana Kholwane Dube emgodini osenkabazwe. Utube kubikwa ukuba wayecela ukubhadalwa iholo lakhe. UHaifeng uthi uDube wamgwazange okapi enyaweni. Kulama videos abhodabhoda enkundleni zokuxhumana atshengisa ukwehlela uDube loSibanda. Kubikwa ukuba ziningi izisebenzi ezigadlanyezwa ngabadabuka kweleChina. Ngaselanisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphatha amandla zemigodi le kanye lamagqoda amela abasolwa laba. Ngokuthi lengcwadi ebona ngenselo lezikhalazo zikaZulu uMnumzana Davis Ndumiso Sibanda Westways Management Services.
Baba Dube siphakathi kobuzima nabantu abaphuma elizweni leChina. Kundawo engisebenza kiyo ababhadali abantu kuhle imali eziqondileyo njalo siyabona emaphepheni bekhahlameza izisebenzi bezichaya njalo kodwa kusethusayo kathesi ukuthi emsebenzini umbhobho obuvela ungangeni kodwa amaChina ayavunyelwa ukungena lempobho emsebenzini kungabi nje indaba zalutho. Kuzima ukuthi izisebenzi eziningi zikhulume ngendaba zamaChina. Ungakhangela ilizwe lonke eZimbabwe, amaChina woyiwo wodwa avunyelwa ngamakhansili eZimbabwe ukuthi ahlale lapho kusetshenzelwa khona esingathi ngama-industry site. Yiso into ekutshengisa ukuthi abantu laba bavele bengaphezu komthetho welizwe leZimbabwe.
Nga sukangeleke pho isebenzi kumele zenzeni baba Swati?
Lapha ayisiyo nto engabanjwa yithi abakhuluma ngezokusiqhathwa lokuqhathwa. So kumele kuye phezulu kuhulumende. Uhulumende weZimbabwe abone ukuthi nxa evumela abantu beleChina ukuthi bazengena basebenze kwelizweni lethu, basiphathe njengabantu balandele imithetho yelizwe eyezisebenzi. Kumbe bahambe khona eMinistry of Labour befika bafundise ukuthi bazasebenza njani. Njalo nxa besebenza kube le ndlela zokuthi bahlolwe kumbe singakuthi ngesilungu ngama-inspections ukuthi kusetshenzwa njani. Ngoba kulesi sibhange esihlezi kiso vele bona basebenza bengaphezu komthetho weZimbabwe. Akulanto abayenziwayo ngaphandle kokuthi uze kuthiwa lo udiphothiwe kodwa sake sibone okuthiwa ibhadala izisebenzi azibhadale ngendlela abhadalwa ngayo. Okwalesi sibhange bangaphezu komthetho, so kumele sikhale kuyuhulumende kumbe kucabinet khona ngale banike umthetho ozakwenza ukuthi lapho abantu bavela kweleChina basebenzi bengaphansi komthetho yaleli ELEP.
Lake la kuzama yini khonokho Osman?
Abalungu bathi ngubani ozafaka umango ibhela, singamagundwane.
Lo ngumnumzana Davis Ndumiso Sibanda, ingcwethi ebona ngezikhalazo zezisebenzi, ubexoxa leStudio 7 ekwaBulawayo.
The Voice of America, VOA.
sokumile ukulungiswa kwedamu elikhulu eleziminya enkayi ebelisakhiwa nguhulumende ngenhlonso yokwenqabela uhlupho lokuswelakala kwamanzi esigabeni lesi. Lokhu sokudanise izakhamizi ebezile themba lokuba zizasebenzisa amanzi ekuthuthukiseni indawo le obekusungulwa khona inhlelo esiyeneyo. Kubika unokudaba Dlamini.
Izakhamizi lezi zithi abakhi bedamu leli abeZimbabwe National Water Authority baqala ukususa imitshina yokugebha izimota kanye leminye imitshina ngenyanga kwaLwezi kungela sizathu esatshelwa inkokheli yezigaba kanye lezisebenzi. Sixoxe lomnumzana Jeffrey Sibanda wakwasebenza eziminya ngokwenzakalayo othi kakucaci ukuba umsebenzi uzaqhubekela phambili nini, njalo ngokuna kwezulu imbundu yedamu leli eChangane isiqala ukudilikela.
Akula lutho ground. Kule foot roller A1 iyafana iyekhona.
Umnumzana Lameki Dlamini isakhamuzi seMenda uthi ulokudana ngohlelo lweziminya ngesizathu sokuba amanzi aluhlupho enkaye.
Ilonyaka futhi kuyaphinda kubuyela endlaleni ngoba isikhathi esinenye inkomo zaloma ngoba sidla eChangane. Manje eChangane lena kufukulu umhlabathi wonke kwafukulwa kwafula, akusela ndawo yokuthi inkomo zidlabe. Inkomo vele ziboda lamaguma khona.
Sixoxe njalo lo councilor ka ward 28 umnumzana Nomendebele laye othi basemnyameni ngokwenzakala ehlelweni lweziminya.
Saphungubona bethutha izimpahla zabo behamba. Hakuthi basivalelise abaseyo that's asiphunga ubuza kwaizisebenzi ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo, bathi hayi bathe mhla ka 29 December they will be back, bachiya kunjalo, but okwasidanisayo ukuthathwa kwempahla.
Ukansila ka ward 19 umnumzana Thubelihle Mabuza Ncube laye uyangeza.
Abazange babuye ukusitshela ukuthi banjele njengokansila nginje ukuthi sesihamba silapha sihanjiswa ukuthi lokuthi.
Unobhala webhuku lakoliva Khumalo eMenda unkosikazi Sitshengisiwe Sibanda uthi labo basemnyameni ngokwenzakala eziminya.
Sifisa ukuthi liphumelele idamu, lakhiwe idamu, sithole ukusila besizayenza izingadi okuzasincedisa labantu abaningi abangasasebenziyo bebesebenza edamu.
Loyiso sikaDlamini ukuba idamu leli lakhiwe.
Ngoba nxa abantu bezafelwa zinkomo baphinde baswele umsebenzi kanti bazaphila ngani ngoba inkomo lapha ziphelile. Namanzi amathambo masihambe egangeni agcwela inkomo zilambile, akunamanzi, hayi azidli lutho.
Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo seMathepeleleni North uthi uhulumende ubengasela mali yokuqhubekela phambili ngokwakha idamu leli.
Abese ukontrata sezwele ukuthi ebehlezi kungasela ama-disbursement amafanzi ilokhu zeni siphele i-budget. But ngithemba ku-budget yona le iyalo nyaka ka-2025 sikhangelela ukuthi igwayisha ngane demu inikwe imali iphele iziminya demu i-continue ichova lapho ukuthi ilalola idamu lelo liphele.
Ngokutsho kweziphathamandla zikahulumende ezikuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lezinye inhlelo ezigoqela ukuphehlwa kwamagetsi le-irrigation liza kwakhiwa ngezigidi zamadola emeluka ezedlula kancane ikhulu lamashumi amathathu amadola 132 million. Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathepeleleni North ngemva kukagwayishangani yona layo ekhangelelwe ukwenqabela uhlupho lwamanzi kubahlali bakobulawayo lezinye izigaba zeMathepelelende. Uhlelo lweGwayishangani lwasungulwa ngomnyaka ka-1912 lwaphindwa lathathelwa phezulu iNational Mathepeleland Sambezi Water Project. Ngibele iStudio 7 ngisenkayi ngenginokuthaba Dlamini.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabaphikisayo kwele Chad abathengisela emigwaqweni besola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. ERussia lele Ukraine ahlaselana okumangalisayo ngendizamtshina ezithwala amabhomba ama-drones ezabelweni ezithiyeneyo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngampa eVoice of America eWashington DC. Weziphathelene leMelika, amapolisa aleli lizwe aseqalile ukubopha abantu abangelamaphepha ngobuningi ebabuyisela emazweni abo. Ithatha isifungo sokuqala umsebenzi ngombulo. Umongameli Donald Trump usayine izikondiso ezijeneyo ezigoqela esokuqinisa isandla kudaba lwabantu bokuza abangela maphepha afaneleyo. Kulesizalwane zakwamanye amazwe ezedlula izigidi ezilijumi 11.7 million ezihlala eMelika ngaphandle komthetho. Uhulumende kaTrump wethule imifanekiso etshengisa abanye babantu ababotshiweyo begada indizamtshina zebutho sebebuyiselwa emazweni abo. Abezindaba abeReuters babika ukuba ezinye izizalwane zaseMelika ezilamaphepha zibanjwe ngamapolisa ezibabuzisisa ngokuthi zilamaphepha afaneleyo yini. Kusenjalo umthethondaba Izolo unqume ukuba asikho emthethweni isiqondiso esethulwe ngumongameli Donald Trump esiphuca ubuzwe beMelika abantwana babantu bokuza abazalelwe kuleli lizwe. Esethula isinqumo sakhe, umahluli uthe kusobala ukuthi umlayo lo wephula isisekelo sombuso welizwe, iconstitution. Sikasizwe imbono kahulumende weMelika.
Kumizamo emitsha yokuphoqa ilizwe leRussia ukuthi lingadali izimpi lokuthi lizifikele kuzijeziso zama-sanctions, eleMelika selijezise abantu lamankampani alelo lizwe afika phose amakhulu amabili lamachumi amahlanu 250 abasekela eleRussia kwezomvikela lokuhloma lelo lizwe ngezikhali. Abantu lamankampani abavumela eleRussia ukwenqaba izijeziso ngabanye asebeqotshwe ngeleMelika. Umzekeliso ngodaba lwebhanga yeKeremet eKyrgyzstan. Kusukela ngehlobo eledluleyo, iziphathamandla zeKeremet zasebenza ndawonye lezeRussia ePromsivers Bank, kunkampani yePublic Joint Stock, ibhanga elalitheswe izijeziso ngeleMelika. iKeremet Bank yancedisa eleRussia ukuthi livike izijeziso ngokulibhadalela indleko emngceleni lapho eleRussia elalingelamvumo yokwenza lokho. Ngasikhathi sinye, ugatsha lweMelika olwezemali lethesa kutsha abanye izijeziso labuyisela ezinye kubantu lamankampani abenza okufanayo phakathi kweleRussia leleChina. Uhulumende weMelika waqopha njalo inhlelo ezithile ezokuncedisa eleRussia ukuthi lithole lula impahla ezingavunyelwa amahlayana. Umzekeliso, iRussia leChina yabeka indawo lapho amazwe lawo mabili ayevumela ukuthi kubhadalelwe lezo mpahla emngceleni ezazingaphansi kwesijeziso kungasetshenziswa imali ezaveza lokho. Okokugcina, eleMelika lijezisa amanye amankampani eRussia lisebenzisa umthetho we-executive order ngokusebenza kunhlelo zemali kumnotho weRussia, ukusebenza kugatsha lwezamandla amagetsi kumbe kwezomvikela lezihambelana lalokho kweleRussia. Okwenziwa ngeleMelika yikuphambula imizamo yeRussia eyokuthi ivike izijeziso ifinyelele impahla zokukhanda izikhali zempi yayo leUkraine. eleMelika lizasebenzisa konke okusemandleni alo ukuthi liphazamise usekelo olutholwa yisigodlo samabutho eRussia, njalo livimbe ukuthi iKremlin yenelise ukusebenzisa inhlelo zemali ukuthi ithole inzuzo yokusebenzisa kumpi yayo leUkraine. Siyasekela eleUkraine nxa livikela abantu balo lobuzwe balo ekuhlaselweni ngeleRussia khona okwakuvele kungelasizathu esiqinileyo.
Kwezemidlalo, inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association ikhangelelwe ukuba kusasa izaqhuba ukhetho lukamongameli umsekeli wakhe labazangena kuziFA Board. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngesikhathi iqembu lelizwe leZimbabwe Warriors lidlalela imidlalo yalo eqakathekileyo emazweni angomakhelwane. Kunengi okhangelelwe ukuba kuzaphuma kukhetho lukamongameli okuncintisa khona abayisithupha abathi uPhilimoni Matshana, uNqobile Magwizi, Marshall Gore, Martin Kweza, Makwinjiso Maphiri, loTwine Phiri. Ukhetho lolu luqhutshwa yiZipa Normalization Committee ebambisana leFIFA. Bonke abancintisayo banikwe ithuba lokukhuluma leStudio 7, abanye babo bathi kabakhulumi emsakazweni lo. Sixoxe loSomaphiri kanye loGore. Nanku okwethulwe nguSomaphiri.
Ku-administration lapha ngikungani kule problem. So bezama ukuthi lathi since sile knowledge le since we have been involved in football since sizalwa until today. So besibona ngani since isikhathi sesisilethile sodwa manje saphumelela kwaba le chance. So I think is high time ukuthi lathi singene sizama ukuthi sincedise. It's a pity because ibhora lethu selihambe emaweni. So kuzesongqono ukuthi ngani siyazama ukuthi silibise back.
Singathi kwena okubisayo sibili ozathi naku phela abantu bezimbabwe lenza kulethe eboleni. Kuyini?
Thando, a lot of abafana abancane kathesi akusela platform right ukuthi abafana bayenza into lezi ngendlela because akula bantu abalothando ukuthi babangenise endleleni esikhule ngayo thina ukuthi no nasi indlela abafana yenzani kanje yenzani kanje. Kathesi abafana into abasebenzenza sowudako kwa amankazana ungabona lawo same thing. So we have to assist boy child le girl child le ukuthi bangene endlaweni right sisebenzisane sincede umuzi wethu wenza ukuthi ukhulule phambili thina ukuthi sibe sibe ngabantu kathesi nje ngenxa yebhora nale.
Ye bakhona bazathi oSomaphiri uMakhwinji wayevele ngasabonakala ebholeni la uzawuphendula sithi nabantu bakhulunkulu.
Hayi bhoreni bezikhona ukuthi nje bebengasiboni, we are just doing it on the sidelines. Besincedisa ufriendly academy ekhona eHarare, everyone knows about it. We have sent a lot of kids abroad and beyincedisa lapho all the time.
Ye nxa sesijula futhi sikhangela khonokho ke othi uzakwenza siyabona ukuthi ufuna ukuqhuba uhlelo lokuthi abantwana abasakhulayo bangene kulokho okuthiwa i-junior policy. Khuluma ngakho
zi. Yes. Yes, asizama ukuthi sincede because ungakhangela ibhora kathesi ayiso into leyana ukuthi esasinjengakudala ukuthi kwakuyi-passion kathesi okuyi-brand. So abantu banga-understanda khona ukuthi sokuyi-brand. We can actually ukuthi umuntu ayenza imali these days, we don't have to be a doctor or engineer. Na ungalidlala kuhle ibhola lakho unature abafana laba benziwe ngendlela ezi-right both the girl child and the boy child. You can go a long way in actually becoming someone. Can you abantu abanje ngabo, if I may make an example, Ronaldo akali isikolo but is one of the best paid players in the world.
Siyabona lenkundla zomdlalo wenguqu kazikho eZimbabwe nxa kudlalwa ama international matches. Ungakulungisa njani ungangena kuziva khonoko?
Alapho kuyasovuzela sishayisana amakhanda phansi lama stakeholders la uhulumende lama council sibona ukuthi singancedisana njani.
UGore yena uthi uzimisele ukulungisa inhlanganiso le njalo lokuvuselela imidlalo yonke yenguqu.
I want to become the FIFA president because our football has suffered a lot. If you recall, just a few months ago, we had been suspended from international football because of a lot of misgovernance and a lot of issues of poor maladministration to the game.
Ngifisa ukuba ngumongameli weFIFA ngoba imidlalo yenguquka ikhutshwa kahle njalo sike samiswa ukuba ingxenye yemidlalo yenguqu emhlabeni jikelele ngenxa yokungaqhubi kuhle ezenguqu kwinhlanganiso yethu. Yikho lokhu okwenza ukuthi ngisukume ukuze ngingene. Sokulesikhathi kungela omunye uPeter Ndlovu.
Are the things that actually prompted me to want to stand and save my country.
Uthi uzalwisana lobukhohlakalo.
We are advocating to grow the women's game. We want to eradicate mismanagement in the cockpit. Poor financial management, embezzlement of funds.
Uphinde wathi kumele kulungiswe inkundla zemidlalo yenguqu eZimbabwe.
We don't even have a stadium that can host CAF and FIFA matches. This is not right. This is not right for a country, a football nation like Zimbabwe. We are going to bring in an agenda to renovate our stadiums and most importantly also to address our grassroots football pitches.
Abanye kade befisa ukuncintisa kukhetho lolu nguBenjani Maruwaru, uWalter Makaya, Gift Banda loThemba Mliswa. Okuthiwa kabala maphepha aqondileyo okungena esikhundleni lesi. Bafika phose ithumi abancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli weZifa. Kuzakhethwa njalo abazangena kuZifa board. Songe sikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli weStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sabibonani bahlale zolo nabalalele Studio 7 kune nabasakazi. Lapha siyakhumbuza bakithi amaklinike ukuba asisondezele ama mosquito net ngoba sekubonakala inesi mosquito lezi abathi ngezemaralia abazazi abanye bathi kungaba ingozi kakhulu ebantwini ukubonakala kwe-mosquito emaralia. Okuyikuthi phandle lokho sokudalwa yikubonakala osingakaze sikubone ukunetha kwezulu elingaka notshani obungaka. Sesivuma ukuthi labo bantu bakhuluma iqiniso ukuthi le mosquito isangabulale abantu. Sicela uhulumende asincedise kuma-mosquito nethi asilethele emakliniki wethu. Okhulumayo ngufamona ngwenya lapha e-Ward 5 kobhewula.
Salibonani basakazi nabalaleli bakaRadio 7. Heyi, sinabanye sinokudana okukhulu ngebandla leZANU-PF. Ibandla leZANU-PF yaze lilesikhathi esihle kakhulu esokuthi lizi-improve likhampene ngaso lenzela abantu baseZimbabwe into abayiyo abayifunayo. Kodwa likwenzi lokho lona lithemba ukuthi liyayazi indlela elingena ngayo embusweni ukuthi thina beyasingeniswa ngabantu sile ndlela yethu. Ngoba buka abantwana baseZimbabwe bayitshela bonke noma ikuphi njengoba lami ngisitsho. Ngaze uvule i-social media, uvule kuphi lapho kule platform khona bayitshele. Ama-passport wenu ayadula ehlisa ama-passport enu, hhayi abafuni bakubhizinisi. Bakubhizinisi ngiyebona lapha bazwakala ukuthi bangawayehlisa, hhayi. Sebefuna-ke sokusiyavotwa abantu bebavotele kuphela. Abantu abalwa labantu ngalolu hlobo. Kanti laba iphepha lilani lilegolide enilelabalithi balithenga khona ungazi ipassport yaseZimbabwe abantwini abangelamali yiyo edula ukudlula yonke amazwe omhlabe ngaka amazwe ale mali.
Ye, ku-Studio 7 litshona njani basazi bethu abahle. Hhayi, sibonge kakhulu laphana inkulumo kamoya ephikisana ikhuluma lo ndibale laphana. Ye, hawo ndibale ngabaholi abaholela ukuhola abantu bakhona bakhangele nje ukudla. Yinto ebaluleke kakhulu ehamba phambili. Awuboni noma ekhuluma into noma irongo angeke eze zeyisho ukuthi irongo. Yena usuke ekhayelele ukuncoma, ukhayelele into ezangenisa ukudla etafuleni. So ngabantu besikafu labo akakazi waba yi-opposition indibali sinsinje. Angazi labantu abalandela i-EFF Zimbabwe leyo ukuthi abantu abaphilileyo kahle emakhanda na, unless ma ukuthi abantu abalandeli i-ZANU-PF. Akula muntu olandeli o-oppose i-ZANU-PF ongalandeli i-EFF kandibali. Niyacabanga ukuthi angeke ihambisane le EFF ye-South Africa.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma-WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe.
It was a Friday my darling. Was a Friday.
Kule viki uhlelo Was a Friday silomculi wengoma zokholo ubaba uShepherd Mavuso Dlamini oleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisithupha lanhlanu. Asizweni ixoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Umavuso uzalelwe wakhulela eGweru lapho afunde khona wazo wasebenza. Ungumuntu okhonzayo ebandleni lamasabatha. Kunini efuna ukungena kwezomculo?
Indoda yakhe leyo engakhulanga lesifo sokuphelela.
but in my soil, I didn't manage to get the things that I was a piece. Doesn't matter. My father didn't tend to return me. Jingle accordion, having not a discipline, and that's why I was sure his money would hold up.
Let all the children come to me. Let all the little children come to me. Let all the little children come to me. And don't you hold them back. I do not fancy that. You must
become
just like
a child.
Ujamini uti kalobi ingoma zake kodwa uzithatha esihlabelelweni sesabatha.
The gospel music, basically, I've been focusing on the ingoma ezikuyimpuku namakhorasi nje ejayelekileyo ikakhulu ebandleni esabatha kulapho engejele ukuhlabela khona engicelisa khona lo muntu esekhulile nxa kukuthi ngingalala namhla kusale kulolotho lokuthi abantwana babela kulo kube i-generation elandelayo hymns ukuthi ziphume zizinhle zikhwabetheka ebantwini abamnyama.
Njengomuntu wakhula elesizwe zokucula kulabanye ayebathanda becula enkonzweni abamqumbaqumbayo ukuthi laye azizwe efuna ukucula.
Baningi abantu abanginspayayo kulomunye indoda wakokhanye from Moses Nyoni. Yaloo ndoda wayehlabela nangabi le confidence ngaqala ukubona yena. So he became my inspiration and I said, no, as I go on, I'll let you not do this similar thing kakhulu ikuthungamela ibandla ekuhlabeleni.
Umculo wamavuzo uyatholakala emakhasini okuzilibazisa.
Umculo wami bangawuthola ku Facebook, bangawuthola ku YouTube. Amanye platforms angafaki, but on those two thus far bangawuthola. TikTok lakho bangawuthola umculo khona. Kind of thing thus far yikho okukhona.
Besikwetshiselo Shepherd Mavuso Dlamini kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempelasonto enhle igama lami Ezra Jesus Banda.
Kuluke Ezra Jesus Banda ngomculo lo othake inhliziyo sizosiduduzeka kakhulu. Lingakhohlwa kula iDoc namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwezisebenzi eZimbabwe ngabadabuka kwele China. Singakehlukani sihlobo sesikhangele kwezinye izinye izindaba ebezikhokhela. Amapolisa asebophe isizalwane sakwele China esidubule isisebenzi okucatshangelwa ukuthi besitshontsha inhlabathi elegolide. Sokumile kulungiswa kwedamu elikhulu enkayi ebelisakhiwa nguhulumende. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Siyabonga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.